ZWAP.com.
It's gonna be a lot of it.
Ndisikuziva masefera wakaita namba dzangu mufone book. Wakandikata pandikaedza kukufonera ndakuona paFacebook. Uchitostima zvako live, uchinakirwa nendai. Ndinoda husband and wife, unoda clubbing at night. Uchisipirwa nelife, ndichikutsvaga online. Kuti ndikude zviri right, asi hausikundipa time. Iwo ndaka unopisa kunge zuva, ndeda kudanana newe kusvika mukuva. Asi wese anomhanya newe anozongosiwa.
Sesepano pfuura vanhu vese vanokuchiva, asi ma heartbreaks akondisawa kutyiwa. Wese anomhanya naye anozongosiwa.
Naka wakanaka unopisa kunge zuva, ndeda kudanana newe kusvika mukuva. Asi wese anomhanya newe anozongosiwa. Pese paunopfuura vanhu vese anokuchiva, asi ma heartbreaks ako awandisa wakutyiwa. Wese anomhanya naye anozongosiwa.
When somebody loves you for real, when you push them away, you know I feel, but you really don't care.
Pesa kunge zuva, ndeda kudanana newe kusvika mukuva. Wese anomhanya newe anozongosiwa. Was that day ya? Ndiwa naka wakanaka unopisa kunge zuva, ndeda kudanana newe kusvika mukuva. Wese anomhanya newe anozongosiwa.
Chekabodora unoda kuzviwanza kunge kumbora, ende zvinokumbora kuba mama vakamirira mchato wasiwe wacho.
Ndisikuziva masefera wakaita namba dzangu mufone book. Wakandikata pandikaedza kukufonera ndakuona paFacebook. Uchitostima zvako live, uchinakirwa nendai. Ndinoda husband and wife, unoda clubbing at night. Uchizipirwa nelife, ndichikutsvaga online. Kuti ndikude zviri right, asi hausikundipa time. Iwo naka unopisa kunge zuva, ndeda kudanana newe kusvika mukuva. Asi wese anomhanya newe anozongosiwa.
Sese pano pfuura vanhu vese vanokuchiva, asi ma heartbreaks akondisawa kutyiwa. Wese anomhanya naye anozongosiwa. Ude kudiwa.
Ndiwa naka wakanaka unopisa kunge zuva, ndeda kudanana newe kusvika mukuva. Asi wese anomhanya newe anozongosiwa.
ZWAP.com.